hapana kana gwara ratakaona izvi chatakangoona zvinyorwa zvenhema zvisina kana maturo zvekutiwo munhu anongogara pasi ohumana papepa kana apedza kuhumana papepa obva angoti kuti ndizive nechiremerera mbichana nekaudzamu nekuti handisi kutaurwa ndakazviwa nani zvakabva nokupi regai ndingoti zvakabva nokumaintelligence sources that's total nonsense hazvina kana maturo nokuti hapana chikonzero one vamunangagwa vasiwo vanzi vachatora chikudla chinzvimbo tapedza maelections hakuna mazimbabwenzi vachavhota vakatarisira kuti vari kuvhotera purezidendi hakuna urongwa hunhu chaiuya hwakadaro ZANU PF ichatsvaira MDC zvinhu zvinogara zvakadero zvisina kana mukara akamboona tinotaurirei natsvangira isu vezanu pf ende vanotiti nhaurirano yacho mukaverenga icho chinyorwa chereuters vanoti nhaurirano yacho yakatanga 5 years ago or something come on new constitution yatomboa in place vachitaurirana kuti kudiko tiri kutongozvipowo mbiri yenhema nekuti tiri kutaura nezvazvo panapa aivazoni
vamudzengi manzwa zvataurwa navamangwana asi pangave nechidokwa dokwa here vamudzengi chekuti vatsvangirai navamunangagwa vataure
vatsvangirai navamunangagwa vanhu vezvinapinge zvenyika kutaura hongu vanogona kukuita asi kutaura kwavo hapana kwatati tanzwa chatangohwa ndichocho chekuti zvabuda mubepa zvinzi inyaya yabva kuReuters kati ivo vatsvangirai vabuda vachiti havana kungotaura navamunangagwa vakati vamunangagwa vakatoguma kuvavona nguva yeenglish government kareko saka isusu kana pasinawo zvabuda zviri pachena hatinawo zvetingati tingaramba titi haiti chokwadi kana kuti dinhema tongoti iripotiwo yabuda asi chondoda kungohwereketa ndechekuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kunge vachitaurirana uye vachitaurirana vasingadi kuti zvibude kana vasingadi kuti zvibude vanoramba zvokurambwa kwaita navamangwana zvokurambwawo kwati vatsvangirai asi handisi kuti vakataurirana asi handidi kuti ndibudise kuya kunganzi kuita rule out kuti vanga vachitaurirana chokwadi chiripo ndechekuti hatizivi
vamangwana vamudzengi vataura nyaya dzakawandawanda vakatiwo vanhu havanoita zvematongerwo enyika nekudaro hatingabva tati hedu hapana chiri kuitika zvinokwanisika munyaya dzezvematongerwo enyika
mumatongerwo enyika kuna tinoti maback channels anoshandiswa kana muchida kutesa kuti zvakamira sei zvakamira sei ngatiti for example tingangoti kuma2004 but especially 5 zvichienda mberi vatina masa navavo zvimenyumiwe vaimita so many times mudzimba dzavo zvanga zvakaautorizwa navakuru vavo ndo aiva maback channels those negotiations some of them ndo akaproducer kariba staff and so on so pakazoita GNU papa nenhaurirano yanga iri kutoitwa kudhara hakusi kuti zvandi kutaura kuti vamengiwe vaichaenda kumba kwavachina masa vana vavo vadruzivana right izvozvo zvinoitika papaine basi apa hapana kana basis one two hakuna back channel iripo zvandotokuudzai kuti yatikuudzai yandikuudzai yavachina masa navawashmenuve taitoiziva kuti kune back channel iri kuitika vanhu vese vanga vari briefed within vaita zvakuti oh there is a back channel going on
vamudzengi ndodzoka kwamuri asi nekunetsana kuri kuitika mubato rezanu pf handizvo here zvingade kuti vamunangagwa vaite zvakadai vachitarisa remangwana ravo kuti zvingafambisei kana vamugabe vasisipo
izvozvo ndo zvangahwereketa kuti zvinogona kunge zvichiitika vamunangagwa vanogona kunge kana kuti vamwe vavo vanovatsigira maemizara ari kutaurwawo vanogona kunge vakusha guhwa rakadaro iri nyaya yekuda kuti vavhunduse vamwe vomubato rezanu pf